vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana 2.2 million zvikuru kumadhagascar vanogona kuiwa nedambudziko remafasamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro chekategori 4. Dzimwe nyika dzikatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini neSouth Africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanya kurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita Cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kuMozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dzekutarisirwa kunaya mvura kunze kwematibiland north chete. Zvichakadaro vamwe vagari vari mumasvingo vakaita samai Cecilia Mapfumo mumusha werunyararo west vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Okuti ne umwe mwana ari disable saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu vakarara pametress mvura yacho payakasimapindira yakaita yange yakawandisa kuzovasimudza nekudii zvakava afecta zvisingaiti then mumba yakapindawo masofa akanyorova masiriji mastove everything zvavo zviri mumvura we had to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita sava Richard Munyenye vemumusha weodrelwes kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Mvura yakananga muodrelwe saka mvura inotozara muzvimba chaima kwete pedu kutoga pakadowanda vamwe neupfu yavo yavanga vanaye plus havana vanongo vata pasi machira akatonyorova vozongomuka vanhu vatiri mumvura umatu mvura yatonaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varokika muzonda vanoti vanga vari mubishi rekuverenga nekuongorora kuparadza kwakaita midziyo iri muward mavo umo mune dzimba dzinopfuura 10 dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa nditori pavanhu izvezvi zvekuti tiva kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipi chaiyo chaiyo because now after ndakombaira data rangu zvakanakanaka tikuida kumeeting chano ndaproposa na mayor na town plate na engineer so kati toona kuti toita emergency ipi yekuti either rwizirwo chirwa here kana kuti vanopuwa dzimwe dzimba dzavanga gara kana toendwa pane mamwe masitemzi matsva ndo zviripo.
Zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa rinoti madhamu mazhinji azara zvekufashukira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vachitaura neStudio 7 mutauriri weZina Amai Majori Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutirigwi azarisa.
Uwandu hwemvura iri mumadhamu huri kuramba huchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore 15 kwakaita dhamu remutirikwi. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebhilele south kunzvimbo dzakaita semapisa matombo negwanda dzisi dzakawana dzinonzi dziri kufashukira mukupera kwesvondo. Inwa inotiwo mamwe madhamu akazara zvekufashukira ane zvikamu 60 mune 6 96 munyika anosanganisira Zhowe kumatebhilele south, Mazoe neemazvikadei kumashonaland central newest. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.